ichokwadi ndeozviri kuitika muno muZimbabwe kuti vanhu vatiri kutenderana nehurongwa hwa2030 vari kushungurudzwa nekuti sezvaonekwa nevana veZimbabwe vageza pamazuva maviri matatu adarika vanga vari kubuditswa nepepanhau rehurumende reherald vachinzi vane mhosva dzakasiyana siyana asi tazongotanga kuzviudza bedzi nekuti vageza vabuda vachiramba hurongwa hwa2030 uye vachikurudzira mutungamiriri aripo kuti dai ari mumwe akanda mapedha ekusiya basa saka zvichitaridza kuti nyaya dzavanotsvagirwa dzingange dzaizongozivikanwa chete here nekuti vari kupikisana neurongwa huri kunzi hunofanira kunge huchiitwa hwa2030 takanzwa vana comrade masemberembwa chairman veHarare vana comrade garwe machairman ekumashona east nemamwe maprovinsi vachibuda pachena kuti vachange vachidzinga nhengo dzezanupiefu dzichange dzichiramba nhau ya2030 chinoshamisa ndechekuti vakanga vari kutaura kuti shoko iri uye chisungo ichi chakabva kuvanhu asi nhasi vanhu vazhinji vari kubuda vachizvipikisa kureva kuti vareva nhema kuti chisungo chakabva kuvanhu ndokusaka vanhu vaakuchiramba ivo vaakushandisa masimba avo ekuzama kuchisidzira vanhu ndokusaka zvakare makaona vagarwe vakataura pamusangano wenoka government une vayo hurumende vachitaura mashoko ekuti nyemba nekuti shoropodza ini navagomo kunyange tisina zvatakanga taita so zviri kutaridza kuti vakuru vehurumende nevakuru vemusangano vari mupanic mode.
Dr Mavaza, tinzwewo maonero enyu.
Sekutanga ndize kuti kutsidzirana kwanga kurimo hakungarambire nekuti kuri pachena asi chatoda kutitaura takatarisana ndechekuti chekutanga chirongwa cha2030 hachisati chava chirongwa chebato chirongwa chechimwe chikamu chiri mubato rezanupiefu chiri kuti ngatiendei kuna 2030 vamananga vachingotonga kune vamwe vari mukati muzanupiefu vakati aiwa hazviite ngatirambe takabata bumbiro remutemo saka kune vari kuda kuchitende ku2030 vane masimba akatiwandei kupfuura vari kuramba saka pane kutyisidzirana kurimo ndozvakanga vachisara kuti aiwa bato rezanu harifanirwe kuita bato rinotyisidzirana saka vanhu havafanira kutyisidzirwa vanhu vanofanira kuratidza kugutsa ruzhinji rwavo mukusarudza asi kuchienda panyaya yavageza pane zvinhu zvitatu zvatinofanira kutinzwise chekutanga ndechekuti mapurisa ataura nyaya dzinokwana kuita ina dziri kutsvagirwa vageza yekutanga yekuba pachirungu fraud neyekuzotuka mutungamiriri wenyika chekutanga ndechekuti mhosva haiori pamutemo ukapara mhosva yako nhasi unogona kunge usingatsvagwe asi musi unobuda zita rako pachena ndopanoti o munhu iyeyu ane dzimwe nyaya dzandakachengeta saka mapurisa emastation akasiyana siyana vanotaurirana kuti aiwa ndine nyaya yake pano ndaatimutsvagawo vamaavati aiwa ndaachotya kumusunga nekuti anga munhu mukuru saka zvapane nyaya apa tobva taisa nyaya dzake dziya saka nyaya dzake dzaari kutsvagirwa dzecriminal hadzinei nenyaya yake yaari kutaura yekuti mutungamiriri wenyika asiye basa
vatsenenga munotii nemashoko ataurwa nadr mavaza
chandafarira ndechekuti dr mavaza avabvuma pachena kuti kutyisidzirana uye kushandiswa kwechisimba nevane masimba vachitsikirira vari pasi vasina masimba zviri kuitika munyika uye zviri kuitika mupato ndinoda kuti nditende naizvozvo ndinoda kuti zvakare nditende kuti vabudisa pachena kuti nekuda kwekuti vageza vabuda pachena vaakutaura zvavaakutaura ndokusaka vaakunzi murume ari kutaura uyu ane nyaya dzake kuno murume ari kutaura uyu ane nyaya dzake kuno asi aka mukoma akasike kutanga tichizviona muzanupiefu kuti kana vanhu vakaita fon out vanotanga kutitsvagira nyaya nekuti kunyange nemutungamiriri wenyika varipo 2017 kwakanga kwobuda madhokets achinzi vane mhosva dzavakapara dzinoti kune dzinoti hatizoziva hatizivi hedu kuti dzakazofamba sei pakudzoka kwavakaita so itsika yezanupiefu.
Dr Mavaza, mataura imi kuti mhosva hairovi. Vatsenenga, mavarikutaura kuti paita munhu mhosva ngaabatirwe ipapo. Vamwe vanoti imbwa inoroverwa pachinyiro.
Ndekandigadzirise ndichiti chekutanga ndechekuti vatsenenga havasi kunzwisisa chinhu chimwe chete. Vageza havasi kunzi vakapara mhosva nezanupiefu, vari kunzi vakapara mhosva nemapurisa. Mapurisa haana kutumwa nezanupiefu, mapurisa haasi chikwata chezanupiefu.
Vatsenenga,
mavarikutaura kuti panyaya yataurwa nadhoko yekuti nyaya haiti kubva kuzanupiefu, aiwa nyaya yavageza yakatanga pamusangano wezanupiefu kumashona west yakaitirwa kudawendel ikataurwa napolitibro member anoziva zvakare minista wejustice vaziyambi ziyambi vachitaura kuti geza ane mhosva dzake dzakati pamusangano wezanupiefu uchitanga kuvezerwa nyaya sezvangaitika kwandiri makazviona dhoko kuti ndiri pamusangano wangu nevatatu venhau makangoerekana matuma chikomana chepaepo kuzobvunza mbudzi chandisingazivi nechinanga chokuda kungouya kunongodzisa
Muchida kutaura Dr. Mafaza taura itinzi
ndandi kuti muchidimbo vatengena mune kodzero yekumangara kumapurisa kuti kune munhu akaenda rapta program yenyu number 1 number 2 ini ndotowe bamini comrades kana mune chikwere chembudzi ndai munochibhadhara asi nyaya yandiri kutaura pano ndeyekuti bami PSF ina nguva yekutumira vanhu kunodisrupta misangano yevamwe
vatsinengamo hatisati tanzwa kuti ivo vachivenga vane chidwere chekuzenga vachitungamira nyika uye vamunangagwa vakabuda pachena kare vachitaura kuti 2028 panopera temu yavo vari kuenda sei muzano PF matanga kuita mapisha pisha esaya
chekutanga mukoma ndoda kungopinza mavaza kwadr Mavaza kuti handina chikwereti chembudzi mukomana uye handina kumbobva ndakashanda naye ndoni panyau yamabhunda yekuti vamunangagwa vakati ine handiti aiwa izvo mugariro wazvo tinozviziya kunyange mazuva ataishanda navo nezvavanoita vanoindicata net vachitema right zvavanotaura nezvavanenge vachirera zvinopesana zvavanenge vachifunga nezvinobuda pamuromo wavo zvinenge zvakapesana ini ndinozviputura nekuti ndakashanda navo heni panyaya yekunzi vachivenga vari kuda here inini handisati ndambonzwa vachiti vanoda kati ndirikungonzwawo vana vezimbabwe vachitaura kutiwo havasi kuda kuti vamunangagwa vatore imwe temu asi zvekuzoti ndiani achazenge achitungamirira aiwa izvo zvino zvedhisaitwa nevana vezimbabwe at the rightful time handidi kuti ndiunzezera vachivenga pazvinhu zvisizvo
Dr. Mavaza tipete chirongwa hatisati tanzwa vachivenga kuti vari kudawo here kunge vachipinda panyanga uye vamunangagwa vakabuda kare pachena vachitaura kuti 2028 vari kunozorora zvii zvamungataura
vanhu vari kungoda vachivenga kuti vagotonga nekuti vachivenga ndiwo pabumbiro remutemo yezanup f ndiwo vanokwanisa kutora chigaro kana vamunangagwa vachinge vabva saivo vari vhaisi wekutanga vachiterwa navamuhadzi saka pfungwa dzevanhu dziri pakuti kana vamunangagwa vakabva mutedzero wavo wotora mutedzero wavo haafanirwe kutaura kuti ndiri kuda anongomirira nguva yake achinge akwara ndoyavakamirira